vanokokera nhengo dzeTCCC muNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebhara richatorwa, asi bhara guru ratopiwa, ndogwara renyika, ndogwara rinotedzerwa. Munoziva vachamisa ndokakunda zvine mukurumbira. Matiwi mana ese nyika, vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
Vahlatshwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha ndechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiyozi kwakasiyana siyana, nekuti hatinangomuka tamira muChipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatinoisa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzai Mahere, vaAgents Gumbo navaDaniel Molokele dzazivisa kuti hadzichinei neTCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. VaMolokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muTCCC.
Pati pati tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana Chibanana zvevachinzi the members of TCCC. Isisu ndoo vanhu vanotofanira kutidzinga because I have personally tidzinged the members and ndogona kudzingwa nerecall.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe, nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudziomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisa zvekudzoka, nekuti izvo zvitarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe zvacho tatotaura pamadandi mutande pamaemba X nezvimwewo vachitoti isusu takutobuda nemukuru wedu, saka vanenge vachitsigirwa vachamisa vachaonekwa nekubuda muTCCC.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richaumbwa navachamisa vane mukana wokuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti step iri right chaiyo chaiyo ndekuti vanhu vaya vanofanira kudenounsa chiTCCC just chava voramba vari muchi muparliament kusvikira chavamwe atora step yekuva rikona vakarikona ndopavanozogona kupinda under ticket renew party inenge yafoma.
Nhengo dzeTCCC dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai, vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vaSengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenye Kore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinove chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenye Kore vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana chandiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace President Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo iyi. Uno replace pani? Ndiindeka here? Ende ndava replace zvaita.
Zvichakadai, vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende, nekuti ZANU PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika TCCC.
Isu seZANU PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinowandu muparamende macho, ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusataonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezanu PF mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato reTCCC rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mushure mokunetsana naMuzvare Thokozani Kupe. Vakazosiya zvakare bato re MDC Alliance mushure mukunetsana nava Douglas Monzora. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.